nera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manira akanaka vatereri, tinosangana zvakare manira anhasi uri musi wemugovera gumi guru 14, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chakatokosha ndechekuti dei Zimbabwe yaiyesa kunzvera kuti ingashandisa sei madandemutande esocial media kusimudzira nekuvandudza upfumi hwenyika.
Zimbabwe yoronga kutumira vasori kuIran neChina kunodzidzira zvekusora zvepadandemutande.
Mapurisa epamazoe police station hapana chavari kukwanisa kutibatsira nekuti vari kusha vari kutipanzi nekuti zvinhu izvi zviri kuita naamai mugari.
Vagari vekumanzou kumazoe voenderera mberi vachinetsana nevanofungidzirwa kuti vanotsigira amai Grace Mugabe vachinetsana nenyaya yepurazi iri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti mumavhiki mashoma hurumende inenge yotumira vamwe vanhu kuChina nekuRussia kuti vanodzidzira nyaya yekusora padandemutande nepaWhatsApp uye paFacebook. Izvi zvinotevera kuumbwa kwebazi rehurumende rinoona nezvekusora pamadandemutande kana kuti cyber security riri kutungamirwa navaPatrick Chinamasa. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti izvi zvakanangana nekuda kuedza kudzivirira vanhu kuti vasaratidzire sezvo zvinhu munyika zviri kuramba zvichienda kumawere. Muguze ya nyaya iyi Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga avanotungamira sangano reHuman Rights Watch.
Kupererwa ivo vana China na Russia ndo zvavanoita havo dzimwe nguva zvekupota vachi tsigira nyika dzinenge dziine utsvanyiriri nekuvapa zvinobatsira kuti vaite zveusori zvevanhu vanenge vachinyora pamadandemutande apa. Saka zvinhu zvekuti kupedzera mari neunyanzvi pazvinhu zvisina maturo nekuti vanhu havabereki kushandisa zvinhu zvakaita senda social media. Chakatokosha ndechekuti dei Zimbabwe yaiyesa kunzvera kuti ingashandisa sei madandemutande esocial media kusimudzira nekuvandudza upfumi hwenyika. Munoona vamwe vanenge vachitaura zvekuti mabhanga anenge achiisa mari pamusoro pemapasendi zvimwe zvakadaro ndo zvingadai zvichiitwa kuna na Rwanda uku vanoshandisa nyaya idzodzo kuti vafambise zveutano mishonga ichiinda kumareserva nekunzvimbo dzakasiyana. Asi Zimbabwe chavanenge vachiona nekuti toda kuziva kuti ndinge ari kuti kudii. Aiwa harisiro dambudziko. Dambudziko nderekuti ngavagadzirise zveupfumi vanhu vagare zvakanaka vasina chikonzero chegunun'una. Kana vanhu vachigunun'una chero rakabviswa paFacebook vari kugunun'una vari mudzimba dzavo vari kugunun'una vari mumigwagwa ngavagadzirise nyika chete.
Asi mitemo yakadai nekuisa mapazi akadai hakusi kutyora here kodzero dzevanhu?
Kutyora zvachose nekuti kabumbiro remutemo renyika riripo iko zvino rinopa vanhu kodzero dzizere dzekunyunyuta kutsutsumwa nekushoropodza hurumende yavo nekutaura zviri pakati kati pemweya vasina chinovashungurudza. Chinorambidzwa chete kuita zvinhu zvine mhirizhonga mukati kana kukurudzira mhirizhonga. Asi kana vanhu vakataura kuti aiyo isu hatifari nekuti Harare Guzare Harare hamuna mvura hamina mishonga hamuna zvakati zvakati, ikonzero yavo. Ngavaregwe vakasununguka. Dambudziko rehurumende yedu nderekuti haioni chikonzero chedambudziko chaita kuti musana ubande. Inoda kuona kuti vanhu ngavarege kutaura isingazivi kuti chinodiwa kugadzirisa zvikonzera kunyunyuta kwevanhu muhana dzavo.
Gweta rinorwira kodzero dzavanhu vadewa mavhinga vari parunare Johannesburg, South Africa. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutauriri wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vanoti zvinhu papurazi remanzou hazvina kumira zvakanaka mushure mekunge vamborwiswa nevamwe vechidiki vavanofunga kuti vanotsigira amai Grace Mugabe. Vagari ava vakanogara papurazi iri muna 2000 asi parezvino vave kubviswa sezvo richinzi rakapiwa amai Mugabe. Hatina kukwanisa kubata governor wedu neMashonaland Central vaMartin Dina sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi tabata vaDube.
Pari zvino zvinzwa pamanzo hapana tiri kuchinja because vanhu tiri kufungidzira kuti militia yakakemba pakombo vari kuramba vachitishungurudzawo.
Vari kugara papi chaipo?
Vari kugara mukomboni yemuArnold Farm mumanzo macho imunomo.
Saka pane vavakamborova here kana kutyisidzira?
Hongu kuna anonzi Livingston chiri mumimba akarohwa last week. Saka kubva ipapo tanga takuzokokorodzana takaona tichivatevera.
Akakuvara here uye airoverwei?
Haana kukuvara zvakanyanya hazvo because vangomurova nemampama. Asi vaairovera kuti akaramba kuti apadze imba yake yaanga avaka futi patsva.
Tiri kunzwawo kuti mamambopuwa nguva yekuti mubve papurazi apa. Zviri kufamba sei?
Hongu vanga vataura nemuromo kuti kwanzi 24 hours kuti tibve papurazi asi takaramba isusu tikati hakuna kwatinoenda kusvika zvakatongwa nedare zvizadzikiswe.
Anga akupa nguva iyi ndiani kuti mubude mumazuva maviri?
Mukuru wacho wemilitia ari kugara pakomboni anoziita inzi ndi inspector wekuppu.
Saka pamusina kubuda makaitwa sei? Vakabva vangoregedza kukushungurudzai here kana kuti?
Ai, kushungurudza havasi kuregera vari kuuya asi vakauya taakushandisa method yekuti vakangouya vakobva taaunganidzana tese toramba tichivatevera. Saka nekuwanda kwatakaita vari kutya kuti vaputse imwe misha futi.
Ko mapurisa ari kuti kudii nemamiriro akaita zvinhu?
Mapurisa epamazoe police station hapana chavari kukwanisa kutibatsira nokuti vari kutya vari kuti kwanzi nokuti zvinhu izvi zviri kuita naamai Mugabe.
Avo vanga vari mutauriri wesangano reArnold Farm Residents Association vaInnocent Dube vari parunare kumanzou kumazowe. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tine hurukuro nemutungamiri wesangano reOil Expressors Association rinogadzira mafuta ekubikisa vabusisa moyo. Tatanga nekuvabvunza kuti dambudziko remafuta ekubikisa ramira sei pari zvino.
MaOil Expressors ari muZimbabwe ari kuramba achiendera mberi kutarisa nenyaya iyi kuti tinyatsowedzera mafuta ari kutengeswa muZimbabwe. Tiri kushanda neMinistry of Industry neReserve Bank. Saka pane basa riri kushandwa uyezve Reserve Bank yatipa mari yekuti tiunze mafuta anobva kunze kwenyika. Saka tiri kushanda izvozvo asi zvinotora nguva nekuti kune nyaya yemalogistics, but takatarisa iyoyo nyaya kuti tiigadzire.
Kana muchiti mune makutora mamwe mafuta kubva kunze kwenyika, zvinoreva kuti muri kutenga akagadzirwa kare here kana kuti murungotenga?
Tinotenga akasviba asati ashongedzwa isusu tomagadzira kuti tiise inonzi refined oil. Tinounza inonzi crude oil kana kuti soya bean, then ndiwo watinogadzirisa mafuta refined oil inodyiwa nevanhu.
Mazuva apera papamboita dambudziko remari zvinenge zvagadziriswa?
Dambudziko remari richiripo asi Reserve Bank iri kutiendesera kumberi kwechu kuti tiwane mari iyoyo nekukasira.
Saka pari zvino mungati here mafuta aripo angakwani zvekuti vanhu havana havo zvekuti vanga vamhanyidzane kuti vaende kunoatenga zvavakamboita paye panic buying?
Aiwa, izvozvo hazvina, hapasisina chikonzero chekuti vanhu vatenge mafuta akawanda nekuti ari munzira yacho ari kuuya achazoti one day. Vachatenga akawanda vachazowana vakutenga nemapurisi ari kumusoro. Saka zvichazoanetsa nekuti mafuta achaiswa mumarket between now and the end of the year anenge akawanda zvekuti.
makambotaurawo nyaya yekuti muri kuda kuti hurumende ikurudzire kurimwa kwezvimwe zvinhu zvakaita sana soyabeans kuti zvisatengwe kubva kunze kwenyika. Masvika papi nehurukuro idzi?
Iyoyo inyaya inoda kunguva nekuti kurima kunotora 6 months pakudyara mbeu yesoya nokunobata gohwo racho gore rinotevera. Zvinotora mwedzi 6 kuti izvozvo zvibudirire. Saka tiri kushanda program kuti next year kuzoita improvement. Hatingati isusu next year tinenge tapedza nhamo yese yekushayika kwesoya, asi takatarisa makore matatu, makore mana kuti tishande nyaya iyi nehurumende nereserve bank nevarimi. Isusu tiri mamanufacturers, tinogadzirisa mafuta, hatigoni kurima, asi tiri kuda kushanda pamwe chete nevanorima kuti soyabean pachayo iwande munyika kuti kusazoita midi yekuti tihunze masoya anobva kunze.
Mutungamiri wesangano reOil Expressors Association, sangano rogadzira mafuta ekubikisa, vabusisa moyo vari parunare muBulawayo. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union, vaPaul Zakaria. Tatanga nekuvabvunza kuti gadziriro yekurima yemwaka unotevera yakamira sei.
Iko zvino varimi vari kugadzirira vachiita yatinoti land preparation, yakugadzirira minda yavo. Vazhinji vavo vari kutsvaka mbeu yakawanda zvikuru pamaketi makambani vanogadzira mbeu. Havana dambudziko rekusupplya mbeu inodikanwa navarimi. Tichikurukura navanoita zvembeu, vanotova neyakawanda mbeu kupfuura inodikanwa mumwaka uno kana kuti mumwaka umwe chete. Dambudziko ringangozovako kumafetiraiza, kunyanya-nyanya fetiraiza yapamusoro. Yepasi tinenge tiri kukurudzirika zvikuru nekuda kwokuva kwayo pamusika. Chingatambudza varimi iko zvino ndechekuti mari yacho yokuti vagone kutenga mafetiraiza nembeu iyoyo vanozviwana vanoiwana zvakadii. Vazhinji vavo vamwe vanga vakaitengesa chibage. So sekunzwa kwatinoita iko zvino, vamwe vavo vanochema nekuti tisatabhadharwa nezvimwe zvakadaro. Asi kubhadharwa, vanhu vari kubhadharwa zvavo vachibviswa pa list yevanhu vasina kubhadharwa, tinonzwa kuti zviri kufamba saizvozvo kunana GMB uko.
Tichitarisa iyo mbeu yacho, iri kutengwa kunze here kana kuti kune varimi vakati wandeiwo vakuirima munyika umu?
Mbeu inowanikwa muno munyika yedu yeZimbabwe. Mbeu haina umbogara yaita dambudziko kwamakore akati kuti. Tine makambani anogadzira mbeu ari muno, hapana vati vaita dambudziko rekutigadzirira mbeu. Mbeu inorimwa navarimi vari muno munyika. Tine varimi vatinoti maseed farmers, vanorima seed maize. Saka tinotori nayo mbeu yakazvara munyika muno, hatina dambudziko rokuti tingaimporta mbeu inogadzirwa muno ichitengeserwa varimi vomuno. Tinotozivawo zvekare kuti tinotoexporta imwe mbeu inotobuda ichienda kunze kwenyika. Makambani ava nemafactoriwo zvekare munedzimwe nyika dzakatikomberedza.
Saka mwaka unoteera muri kutarisira kuti pangarimwewo chibage chakawanda zvakadii?
Zvakaitika mugore rapera mwaka wapfuura uyu ndezvokuti takasanganidza nawo nemwaka wakanaka. Iko kwaitiwa ugadziriro yanga yakatinakei. Tanga tiine masikimu akawanda aisanganisira iyo ana komandi presidential input scheme, kwoitawo maprivate sector vanga vaine macontract farming arrangements, kwozoitawo madevelopment partners vanga vachibatsira nembeu and then mafertilizers. So mwaka wapera tichiutarisa negore rino. Gore rino mumwaka uno watiri kupinda mvura yedu kubva mumwedzi mitatu yokutanga inosanganisira Oktobha kusvikira kuna Dhisemba. Vanotizivisa pamusoro pepamiriro yekunze vanoti mvura ichange iri yavanotiyo normal to below normal, kureva kuti haizoiti kana kuinzana semwaka wapfuura inenge yakati shomekei. Asi kunaya mvura vachitizivisa kuti ichanaya ingatadza kuzogutsa vari miwose nekuwanda kwavakaita nezvimbo zvavanorima asi manairo achange akanaka. Then tichizobva pana January tichienda kunobata vana March, vanotiwo mvura inenge iri panormal to above normal crop temperature pane paichazoti one day nezvimwe zvakadaro. So ndimai ndatarisirwa gore rino sekutarisira kwatatakaita ndeyekuti tigone kazvaigona nyika yose kuti panorimika pose pagone kurimwa, tikagona kuti tibude isu nemametric tons anotarisirwa kuda kubva kumamiriyoni maviri katakukonwa ipapo miriyoni imwe chete nechidimbo.
Avo vanga vari mukuru vesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare.
Munoziva here kwekunonyoresa? Chirongwa chekunyoresa kuvhota chikamu chekutanga gumi guru 10 kusvika musi wa 25 munzvimbo dzinotevera: Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova; Harare Metropolitan, Chitungwiza; St Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North; Kuepwith, Harare Central, Southerton; Highfield East, Budiriro, Dzivarasekwa, Mount Pleasant, Mabvuku neTafara; Kumanikaland, Chipinge, Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East and West, Mutare, South East and West; Manikaland, Chipinge Central, West, East neSouth; Musikavanhu, Chimanimani East neWest, Mutare, South neWest, Buhera South; Mashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani North neSouth; Mount Darwin North neWest; Mashonaland East, Mudzi North West neSouth; Mutoko East North neSouth; Uzumba, Maramba Pfungwe; Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Hurungwe, Magunje Central, East North neWest; Kumashingo, Chiredzi East West South neNorth; Mwenezi East neWest; Chivi South; Matebeleland North, Lupane East neWest; Binga North neSouth; Matebeleland South, Umzingwane, Matobo North neMzingwane; Insiza, Insiza North neSouth; Midlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chirea, Gokwe Nembuzia, Gokwe Gumunyu; Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Aya hazi ese macenters ari kunyoreswa kuvhota. Mamwe acho munogona kuwawana pawebsite redu rinoti www.voashona.com.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Praxidis Jeremiah akamirira Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kusangana kwatiri kuita muchirongwa chedu cheStudio 7 yeVoice of America, apo tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Zita rangu ndini Praxidis Jeremiah. Nhasi uno muchirongwa chedu taita rombo rakanaka rekusangana namuzvare Fides Mashawidza, vanotungamirira sangano reWomen Farmers Land and Agriculture Trust. Tinokugamuchirai muchirongwa chedu cheStudio 7 yeVoice of America, amuzvare Fides Mashawidza.
Tinotenda tichiti tinofarawo kusangana nemi.
Imimi matimu revesangano reWomen Farmers Land and Agriculture Trust. Rimburi sangano rei chaizvo chaizvo?
Sangano redu reWomen Farmers Land and Agriculture Trust isangano remadzimai ekurima. Sezvamunoziva kuti nyika yedu yakaita land reform, inonzi fast track land reform program. Pakapera fast track, tichiri mukati mefast track land reform program, takaita chirongwa chekuti tione kuti madzimai akanga awanawo here minda. Muchirongwa imomo, so we carried out a study to find out kuti madzimai akanga awana minda ende mangani madzimai aya, uye kuti minda yacho yavakanga vainayo vakanga vari kuishandisa chii, kuitawo matambudziko avakanga vari kuita sei kusangana navo mukushandisa minda iyoyi. Saka ipapo ndo pakabva pati study iyo takupresenta maresults mafindings edu. Ndo vanhu pavakati kutadii kubuda nesangano remadzimai rinotimiririra isusu kuti tigone kuti tiite sei tiwane kurima kwakanaka. Saka ndo kutanga kwesangano irori rakatangwa muna 2006.
Iye zvine zvimani nhengo ngani?
Iye zvino tine nhengo dzinosvika 12,000 kana kudarika. Nekuti tiri muma provinces ese eZimbabwe sezva munoziva muZimbabwe mune 10 provinces tiri muma provinces ese ku include even vana Harare nana Bulawayo because vane madzimai ari mumaperi eBen saka vese vava varipo umiriro wedu umiriri wedu watinawo tine executive yedu ine vanhu 10 kweita zvakare kuti tine each province ine mumiririri anenge aripo ndo vanenge vari vanhu vano recruit ma members edu munzvimbo iyoyo.
Chii chakunza ikuno kuAmerica?
Kuno kuAmerica taunzwa ni batori Bitmari. Bitmari takasangana navo ndofunga tani makuda kusvitsa makore mairi tatanga kushanda pamwe chete navo. Kushanda kwedu navo ndekwekuti isusu basa redu seorganization ndekuti tinoita tinoti access facilitate for access to resources kwema members edu tinobatsira kuti ma members edu awane zvekushandisa. Saka naye mukubatsira imomo takazosangana neve Bitmari tichivakumbirawo kuti haisi tine madzimai edu anoita zvekurima. Saka tiri kutsvakawo mari rubatsiro rwemari rwekuti vagone kuwana mbeu vagone kuwana zvibatiso zvakaita sema tractor ne irrigation vebiti mari vakati okay tinogona kuita sei kushanda tese. Saka tiri kushanda navo kubvira ndingati gore rakapera vakagona kuti tsvakira mari yakati tine madzimai atinawo vatinoya tiri kuti 100 women accelerator program whereby we have 100 women varuma 10 groups vari kusupportwa nebato rebitmari. Asi kusupportwa kwedu ndoda kuti ndijekese ipapo kuti haisi mari yatiri kupuwa sezvinoita madonors. Aiwa, mari kusupportwa kwedu nebitmari tiri kushandisa a business model. Yekuti puwa mari tinofanirwa kuti tigodzorera tadzorera yoenda futi kune vamwe kuti vakawanda varambe vari kuwana kurubatsiro.
Saka muri kutsvagara rubatsiro rwakaita sei? Ndanzwa muchiti izvo muchange muchishanyira mastates akati kuti muno muAmerica muchitsanangudza nezvechirongwa chenyu.
Kubatsiro rwatiri kutsvaka ndewekuti veBitmari sekutaura ivo vakalonja yavanoti Bitwallet. Bitwallet cash remittance. Inu program yekuita cash transfer. Saka cash transfer yavo vari kushanda nebato rinonzi iro Agribank, bank reAgribank. Isuo semadzimai varimi tinoshandawo nechi nebank reAgribank. Saka tese tiri kufamba tichi promota kuti maZimbabweans ari mudiaspora vari muno muAmerica vashandise Bitmari kutumira mari kuZimbabwe. Isuo madzimai kana vatumirawo isu tinowanawo rubatsiro siro kubva ipapo nekuti veBitmari vanenge vakutibatsirawo nemari yekuti madzimai awane zvekushandisa saizvozvi kutanga kwavakamboita. So ndo kufamba kwatiri kuita munzvimbo dzakasiyana siyana munyika ino yeAmerica.
Nguva dzedu ndodzadyana ndochitora mukana iwoyo wekutenda muzvare Fides Mazhawidza veWomen Farmers Land and Agricultural Trust vandanga ndiinavo muchirongwa nhasi. Ari kukuoneka ipari zvino ndiPraxedes Jeremiah.
Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Zvino gamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekuwana hurukuro nava Christopher Mapondera vanowe mumwe wevanhu vakavamba kambani yeBitmari iyo inokwanisa kushandiswa neveruzhinji kutumira mari kunyika dzakasiyana siyana kusanganisira Zimbabwe.
Eh, makadini wa mafondes.
Ah, tripo tochikira mimi.
Ah, tichikira ichiri musango. Eh, tinofara zvikuru kuti matitsika pachirongwa chedu. Eh, tinoda kuti tingo taurira vatereri pamusoro pe kambani yenyu kana sangano renyu Bitmari.
Ya, kambani inonzi Bitmari inoshandisa inonzi Bitcoin technology or blockchain technology. Yakatangiswa neni as one of the co-founders, ndine partner yangu inonzi Sinclair Skinner, anobva kuno ku America. Chinhu chikuru chatakanyanya kusimbisisa ndechekuratidza kuti isusu semadiaspora zvii zvatingaite kubatsira kupundudzika kwenyika yedu. Saka chimwe chinhu chatakaona kuti chingabatsire sezvamunoziva kuti kumusha mazano mari iri kunetsa. So if we kana tingabatsira kuti kuve nemari dzinotumirwa kumusha dzakawanda, zvinhu zvingabatsira kuti kupundira kwenyika. So kambani yakapiwa mvumo yekuti tinge tichitumira mari kumusha. Pari zvino tiri kutangisa nemuno muAmerica nekuUK. Asi chinangwa chedu ndechekuti tipedzisire tave kunyika dzese dzeAfrica. Sakangoitawo imwe kambani yedu yekuZimbabwe yakatangisira muZimbabwe. Econet yakazopedzisira yaenda kupi? Nyika dzakasiyana-siyana.
Vanhu vakawanda muno vanoshandisa makambani akaita seWestern Union kuendesa kumari kumusha. Mungazokwanisa here kuvatseketudza kubva kumakambani avagara vachishandisa kwemakore avane chivimbo nawo kuti vauye kuBitmart?
Mari zhinji dzatotumira imari shoma, zvakaita kuma $20, kuma $50, $100 and so forth. Saka makambani namataura aya vane maminimum charges avanoita. Ndingapewe semufananidzo, ukatumira $10 kumusha vanokuchaja $9.99, which is almost 100% in fees. Ukatumira $20 vanokuchaja chi $9.99, which is almost 50%. Ukatumira $50 vanokuchaja $9.99, which is about 20%. Saka imari yakawanda chose. Saka isusu toti nekushandisa technology tokona kuti tidzore mari pasi, kana iri ngaisvike, let's say about 5% and so forth. Zvino ukatumira $20 zvinongo kukosta iwo chi dhora rimwe chete kutumira chinge kutumira $20, which means given zvinodiwa nevanhu kumusha kunyanya, ma $20 can go a long ways. Okay, but kana ndiri kuno kuti nditumire $20 chizobhadhara $10 in fees, ndoona zvichitizvisina nemusoro wese.
Iko kumusha makwanisa kuti munhu atumire mari ari kuno achitumira kumusha anozoiwana kupi?
Well, kumusha toshanda neAgribank. But AgriBank is ma connection nana EcoCash nana ZimSwitch nezvakadaro izvozvo. Zvokureva kuti kana usingade kutinotaurira mari yako kuAgribank, unogona kuti vakutumire pai paEcoCash kana vanoshandisa ZimSwitch and so forth. Okay, chatinoshandira neAgribank zvinhu zviri. Chekuti chekutanga ndechi AgriBank ine mabranch 47 kuti iri kwese kwese, inokavha nyika yese. Saka ungatumire munhu ari kuMount Darwin kana dama rake iri keshe, anogona kuenda pa branch re AgriBank. Wazikuti je ndatumirwa mari, anoratidza mapepa ake and so forth and so forth. Otase opiwa mari yake. Kana iri yangati wandise shoma shoma, the most that can happen ndekuudzwa kuti okay, matumirwa mari, chiuyai mangwana kuseni mozotora chi mari dzenyu, kuitira kuti mari ibva kupi kuHarare ichitumirwa kupi kubranch kwaanenge kwanozoitorera.
Ko imo muno muAmerica, ndichida kutumira mari ndinowana papi Bitmari?
Okay, munoenda pawebsite yedu, you go kuna bitmari.com. Inotsanangudza masteps saunofara kuti tese utore kuti utumire ngiri, utumire mari.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai vamapondera nekuwana nguva yekunge muinesu pano pachirongwa.
Kana nesu tinotendo nekudaidza kwamatita kuti izoshanya nemasikatana.
Aiwa, thank you so much. Tinoimba kuti vateereri vatashandisa mukana iwoyu kutumira mari kumusha zvisina dambudziko.
Thank you.
Thank you.
Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe yoronga kutumira vanhu vanonodzidzira zvekusora madandemutande akaita seFacebook neWhatsApp kunyika yeIran, China uye kuRussia. Vagari vekumanzou voenderera mberi vachinetsana nevanofungidzirwa kuti vanotsigira amai Grace Mugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.